Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi. Muvuro kubvumbi 3, 2017. Zimwe nengo ze zano PF zinoratidzira mubindura zichiti political komeza webato iri vasevya kasukuwere vasiiswe basa. Vechidiki veMDCT vanoparura nesvondo chirongwa chinonzi bereka mwana tiende chekukurudzira vabereki kuti vatorese vana vavo zvitupa kana vasvika makore gumi nemanomwe kuitira kuti vakwanise kunyoresa kuti vazovhota gore rinouya. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanopiwa chipo chechigaro chechizvino zvino chinokwanisa kumasaja muviri wavo kana kuti special massage chair. Studio 7 inotarisa zviri kuitika mugadziriro wesarudzo dzeby-election munzvimbo dzakasiyana siyana. Makundano e-2017 Kasolaga Premier Soccer League anotanga chikwata cheDynamos chichikundwa neFC Platinum. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mapisha pisha ari muzano PF apo dzimwe nengo dzebato iri dziri kuratidzira mubindura dzichiti political komiza webato iri vasevya kasukuwere vasiiswe basa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi endai pa Facebook page yedu yeVOA Shona mosiya namba dzenyu dzenhare nemafungiro enyu. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira pa Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.